vamunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwamutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo. Vamunangagwa vanoti kunze kwekuuya kuzosangana nevatsigiri vavo avo vati nhasi vangouya kuti vasangane navo, vauya kuzokumikidza kuvhurwa zviri pamutemo kwedhamhu remarowanyati riri kudunhu rekubwera. Vamunangagwa vanoti vanofara nekuvhurira mikova kwavari kuita vekunze, izvozvo pakuti munyika muwane vemabhizinesi vari kuuya, izvo zvasiyana nakare apo nyika yange isisina shamwari dzakawanda dzekunze.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kutakambeni igotanga nemupindo panguva iyoyo, tozouya kuno kuManicaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika zvobuda pachena. Ndingazvionaka asi kubva nguva November last year tinokutendai norunyararo rwakaitika panguva iyoyo musi wa I think 18 or 19 November last year. Ndandakada boda jamba ka ndakajamba nekuno makomero anga andakaura ndandakayambuka makomayo vakuda upenyu hwangu. Asi kana zuva rako risati rasvika unorarama ndidi, saka ndiri pano. Saka ndinokutendai patransition yakaitika yakaitika mugunyararo hapana ropa rakatemuka.
Vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva vaRobert Mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye nariini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndozvofanira kuzvitungamirira, zvido zvevanhu ndozvatofanira kuchenjera kuchengetedza nokumeka sure kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokutenda zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yatati kavarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda in 1 minute yamanzi makawanda kudai. Nokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections kupera kwe2weeks time tichauya kuno zvakare, takukambena kuti umwe naumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nharaunda yekuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wakuvhota musi wakuchakuudza kuti ndirini.
Mutungamiriri wezanupf ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzviremekedza ku3 Brigade yamunoziva iri kuno yakunzi Chitepo Hebe Chitepo Barracks. Kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazouyazve tese chaenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Hebe Chitepo. Ndozvataita isu hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi zviripo ndechekuti tazozviita. Saka ita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare Ndaizi King George VI kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mkuu wedu muhondo.
Vamunangwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri vezanupf vanosanganisira vaIvhiri Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwo ekuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadhaki neinternational community.
Mumwe mutsigiri wezanupf Muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Kuratidza kuti ramangwana redu tiri kusumudzirwa ende kunenge pane zvekuita zvakawanda. Mashoko aidzi munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zvo zvichatisumudza mangwana.
Mumwe vatedziri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti kuvhotera vamunangagwa nezanupf sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura vamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wezanupf mudunhu remanikalendi vamike madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzezanupf dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Vamunangagwa vauya kwamutare nemudzimai wavo amai Auxilia. Vakuru vekubato ravo vanosanganisira murongi wemisangano vaejobet rugeje vavictor matema danda vakristi mushowe vadavid musabayana amai opamuchinguri kashiri vasupamande wanzira amai edina madzongwe nevamwewo. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.